vataura nestudio 7 vati vashandi vehurumende vanga vachida mari kuti vape vanhu zvitupa kunyange hazvo hurumende yakati vasina zvitupa vanofanira kuzvipiwa pachena kuita kuti vakwanise kunyoresa kuvhota mumwe wevechidiki vapraise maridza vati vave nemazuva achidzoswa nekuda kwenyaya yevashandi vari kuda chioko muhomwe
inonzi prayer maridza zvinogara ku kwamucheke muno masvingo kuward 1 ndasvika ndikavatira apa ndakapfeka zibhachi randakapfeka rineri ndakazvifukidza nemusoro nemusoro ndakamirira kuti nditore zvitupa zvakanzi zvinokodzera kunge zvichitogwa mahara wekutanga akanditi ndipawo $7 kuti ukwanise kungochitora chitupa wazotora $2 yangu hana kutondidzosera asi vazouya vechituva vakutya vobva vandidzinga vose
muzvare Ellen Masaravati vashandi vepazvitupa vari kutoresa vanhu vashoma pazuva vasingapfuuri 50 vachiita kuti vazhinji vasawana nezvitupa zvekuzonyoresa kuvhota
zvina zvindifadzi nokuti vanhu vavanotora kubva makuseni svika manheru vanoshanda vanhu 40 after lunch pane pasina kana vanhu vanenge vakatozvigarira vashandi avo vanovava kutongola tripa lunch zviro takasora pano nhatitasora pano ndotorera kwachiri takasvika pakati ndotorera kwawakatora saka mahara achanogoshanda papi mari achindowanepekunda kwachiri togotora sei kuzotavharima kubva makusetaa tamuka pakuna 5 tiya pano kana tikapiwa zvinhu tovhota zvanga hatisina tovhota sei nokuti nguva chechangokwana
mukuru webazi rekutoresa vanhu zvitupa mumasvingo amai Stembeni Chitsa varamba kutaura nestudio 7 kuti vatipewo pfungwa dzavo pane nyaya iyi asi vamwe vagari vanoti kunyange hazvo vechidiki vari kunetseka vanotarisira kuti panoparurwa chirongwa cheblitz mudunhu ravo sangano rezeki rinenge ragadzirisa zvimhinga mupini zvose zviri kusangana nevamwe kune dzimwe nzvimbo muzare Esther Chimanikire vanoti vakatomirira kunyoretsa kuward kwavo vasingatarisire kunetseka
tirikutarisirawo kuti zeki inge yarongekawo nekuti matambudziko atiri kunzwa ari kusangana nevamwe kudzimwe nharaunda emafomu ekushayikawo kwemacommissioner of arts vange vazvigadzirisawo since iri inenge iri second phase
vamwe vanoti havana ruzivo rwekuti chirongwa ichi chinotanga riini munzvimbo yavo sezvo zeki isiri kushambadza kana kuisa maposta ekuzivisa vanhu vazivanai chikwanda vati havasi kufara nekugadzirira kwezeki
kusati ava neumbo hwakakwana kuti neevidence yakakwana kuti vari kuuya kupi nekupi nekupi masinda zvachona havasati vamashambadza naizvozvo zeki haina kushambadza zvakakwana information yepurogiramu iyoyo kumamedia houses akakwana anowanikwa nevanhu ari accessible kune vanhu vakawanda munyika saka naizvozvo I think purogiramu yavo ichatanzwa nevanhu vashomashoma because a few have got knowledge yekuuya kweblitz kuti inenge iri papi nepapi of which knowledge tinayo zvidii kuti ichauya but kuti iri kuuya rini hatisi kuziva
zvichakadaro chirongwa chekunyoresa kuvhota mumaward chakaparurwa musi wechipiri mumasvingo mumatunhu matatu chete anoti chiredzi yose mwenezi yose nedzimwe nzvimbo dzechiri south chirongwa ichi chinopera munzvimbo idzi musi wa25 Gumiguru asi muguta remasvingo chirongwa ichi chinotanga musi wa29 Gumiguru ndakamirira studio 7 kumasvingo ndini Gandhi Maramba.